nyaya yaitika isiye kuti ma youth MDC alliance atora Harvest House asi ma youth MDC vangava vese vangavari zvikwata zvachipokana panyaya yemakakatano akabva pakuvako kwe Supreme Court judgment vabatana pamwe chete vakabva vati hatichadi kuti parambe pachitika matakanana nekuti nyaya yeupenyu hwedu hwamangwana ndo yakakosha isusu tisi vechidiki tisinofanga kudefina nekusecure nekudefenda future yedu saka zvataa kuita pari zvino aiwa takakumbotora control yemuzinda mukuru webato toita kuti vatungamiriri vedu vauye vataurirane titsvage hwaro hwekutipedze nyaya yekunetsana iri mukati mebato tikwanise kuenda mberi tisave vanhu vanoudzirwa zvekuita nebato rinopikisa rezanupf
mayouth aya ndiye kumdct nekumdc alliance ese akabatana
ichokwadi saka mayouth ari imomo muhavest house actually mdct ipati yemdct alliance ka pakaitwa alliance saka mayouth aripo ndee mdc
kubva panapa tichienda mberi zvichafamba sei
pamangwana mayouth eharare province vari paofisi izvezvi vachange vachipa press statement na10 inenge ichitaura kuti ichataura zvishoma pamusoro pekuti taakufamba tichiendepi asi zvakawanda kuti tichabva papa tichinda kuzvinobva mumaorgans emusangano achazosangana kubva ramangwana iroro iro kuti musupi uchasangana executive standing committee nenational council dzachona dza2014 dzichiratidza kuti zvinhu zvakutora direction ipi zvinhu hazvicharambi zvichiita maitikiro azvanga zvichiita ende pachava nerespect hapachisina nyaya dzekunzi kudzingana kudzingana kuita sei togadzirisa zvinoda kugadziriswa tokwanisa kufamba tichiinda mberi
pane zvamboti zvataurwa here nevatungamiri vemapato maviri waya mdc alliance nemdct
aiwa hapana zvati zvataurwa pari zvino zvizhinji zvinozobuda mumusure mepress statement ichaitwa mangwana tonzwa kuti ivo vanozvigamuchira vachiti tokwanisa kufamba tichiinda mberi takadaro asi pari zvino munhu mwana wese wemdc akasununguka kuuya pamuzinda wake achiita zvaanoita nekuti ndo patinosanganira ndo patakasiyirwa navatsvangirai saka munhu wese akasununguka kuya ipapo kuti tivake musangano wedu tisasekwe nedzimwe nyika kana nemamwe mapato tioneka kuti semdc takarongeka nyaya iri panapa ndekuti kumdc hapana vari kuramba kuti tine mdc alliance vangava vaenda nediiri vanenge vachitiri mdc alliance varoko vanotiri mdc alliance saka tese tinonosangana pamdc alliance asi tinoda kugadziriswa mapast mistakes edu atinoda kuti tikorekte then tonofamba tiri pamdc alliance zvakanaka
hapana kumboitika zvebongozozo here kana kuti violence pakutorwa kwaitwa Harvest House uku
mayouth apinda mukati umo hapana kumboitwa zveviolence kutowirirana chaiko nekuti papa tichengetwa nemayouth tangowirirana kwatawirirana tabva tawirirana kuti aiwa ngatichipindai tisangane tibatanidze chinhu ichi tikwanise kufamba kuenda mberi tisu tine ramangwana vatsvangirai vachitisiyira vakati this is not a one generation movement magenerations to generations to come must lead this movement and you see vechidiki venguva inoi hatidi kuti chiparare tisina kukwanisa kunge tapinda pautungamiriri the same movement yatakasiyirwa nababa.